Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosanga na zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekupura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muTirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau zvedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasachenjerera, mukasagadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vana mukoti semafrontliners. Ticharasikirwa neupenyu, tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya mahealth workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti mavulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maorders ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachichirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa 26 mwedzi uno vadzokere kumba. Kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chino University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa neCOVID-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvo zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoyi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinonza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune ainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematebeleland saka zvakangobatana nezvehondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa marestrictions anogona kuiswa ndinoti tii kwari zvinhu izvi ndovhura nazokuti ngazvite kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirimuona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumikwa kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Ambedzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Tinzimoni papa ine mabhasikoro mabhiza maplani mwoyo vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chaiko tigone kuraramisa vana pazvese pakatoma ofuchuka zvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese kwa wakati tende kwa chuku sangu wote akutombo itu kutigona kutisati kwa uramisa wana sarita zitu ita si
mwavulawa yu studio 7 yao na wamanora ramani kuchinja marimu migwagwa pamwe na wanotengesa pamsika wemuna 5th avenue wachita wekati ni gonzo ni mapurisa ayo angari pama baskoro ni mamu angari pama biza achitendera rachu uzawanu kutivadzo kire kumba amaye Madeline Mari awanora ramaone kutengesa vati mtemo wei kefiu uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
kefiu yakanaka asino tura ya nenzara nukuta china datina zumazu zinotirara nisa kusea kwa hizo ninae nanondo hoja kuunze uku kumariseva ndo ya ni staffu ndapinda mungo market ndukushka njizingiri kwa ni mapurisa kuzibuda saka andicha ziku tinini ne muri tora na masei
atina kukwansa kunzwa dire mapurisa kana vechuto panya ii. Studio 7 haina ukukwanisa kubata mnyori mbazi rezo kuburituwa kwa mashoko Vanik Mangwana, sezuranga wasiru kubatika, panare mboja yavo. Aswa mnanga guwaka zivisa nechipiri kutima utone mapurisa, achange harimu migwagwa, achuona kutimitemo ya national lockdown ya tele zeru wanemunu wese, sezuanyika iru kweza kuzivirira kupararira kwa chirwela che COVID-19, icho chabata wanu anodarika zuru zviviri, nema kumimata atune wana, uye chaura ya wanu makumi mawili ne watanhatu munyika vamunanga gwavana kuzivisa kuti kefiu iyi ichapera rini ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana emusengi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyanga hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndio chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
tingaroita zvedu tingane panjati tingane kundana pabumba pachirambi chatakune nomujanzi musoro toita stage yekudya yacho hapana kumba kune chinara pekubata rejista isa hatina bata hatina kana pekubata
asi vamwe vakaita sava Panabhasi Manaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kucovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba
chatiti tipinde mutauni muzuva rakafanana nerimweri iwo purezidenti watatadwa nhoregere kupinda mutauni inyaya yekuti nzara ndozvinhu chekutanga chiri kutuma unhu wese ava kuti vasvike pakurisika upenyu hwavo nenyaya yenzara upenyu wemuzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days chete zvinenge zvakatooma zvokuti ndadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako
vaendereravo mberi vachiti pavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanorwidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha
murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara saka pandosvika ini mupurisa asizondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndanachi nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi vandozoti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa ari kufamba umao tikasvika parodhiburo kuti notonyora dhora rako rinokusvitsa kubasa
vanoona nezvekufambiswa kwe basa musangandore Community Water Alliance vaHard Life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina
izvozvo zviringoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidenti necabineti yavo
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Professor Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti avamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19 asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega mune mwonyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadziore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba
zvatinotarisira homu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe asi hurumende haina mvumo yeku kudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Ungu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobhuyana nazvo, asi vambungu here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vari nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare vatranos uta hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovhariwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yecovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya Chingono izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupuwa mawitness 2 tava cross examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupiwa kwemastendi. Gweta ravo vaLavimo Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa bachitaurira town clerk kuti asabve land iyoyo iyo vari kupamara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafana kunge ichisabveiwa nekuti yange yakatopiwa vamwe vanhu kare ndochete zvinyaya yacho haina zvimwe hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison batudzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application
padare panga pazere nhengo dze MDC Alliance dzanga dzisanganisira munyori mukuru mubato iri vachalton wende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica. Izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vasvikane zvikuru. MuSouth Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zvuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ine chirwere chaCOVID-19. Vaviri ava vamiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzirei murunyararo dzinhu dzinosungisa izvozvo. Takatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vaJacob Ngaruvhume navaHope Chingono hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katuriki. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kudiyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navaMavhinga?
zvati tinzvikisa chidzimwe chete hopo chimono mutori wenhau asi mutori wenhau akaita iya vatingati the political activist yes become a political activist nyaya asingirwa haise kutora nhau haise kutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaba zvakati inyaya yekukurudzira kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigoratidzira nemutrasetu 1 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanotsura
mahakusi kutora mutemo
hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50 kana mukangoungana kupfuura 50 matotyora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo hauna kuisirwa kuvhara demonstration wakaisirwa kuvhara chirwere.
Vamazinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHopo Chingono naJacob Ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU-PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavaChingono vasiya mapepa akafanira vakabvuta, vaChingono vakasungwa vari kusungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU-PF vatsigira ZANU-PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanksheni, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wekupi iwoyo wekuti kana uchinge uri mutemo wakongodzwaira MDC chete.
Vamabvaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31 whether iri yemasanctions or iri against the American interference, hakuna chakabvumidzwa musi wa31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pafuti weZANU-PF kana kuti weMDC. Munhu wese ari tokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana kuchiita tobvumidzwa. Apa vemusi wa31 havasi tovatongo vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa kumbira imwe musi apa yangoridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvinzwa kuratidzira nemadiravada, itai madiravadhojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuwana mhinduro. Dayanga yakasvika yakaonekwa nekuti hapana mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamazvinga, sei muri kuti imi vangarivhume navaChingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa Ngarivhume naChingono haisi yezvitaurwa namabvaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyeko. Mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamabvaza, petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangarivhume, muchaisa hashtag yaHopo Chingono iri kuti ZANU-PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga iyoyo,
vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese ZANU-PF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge
maakaizvozvo. Hakuna mhosva yakadaro.
Iya,
yakadaro
ngatedzere mutemo. Kana
haisi mhosva kuti ZANU-PF must go, haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinzwa vamazvinga, endai munokambena muno ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhaza. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiwa Mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru 234 vafa vachiri 26.
Mutorwe na wane mkurumbira upeo chingono otarisiwa kuzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuo mutungamiri we Transform Zimbabwe wa Jacob Ngaruvume vano nyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamosva yavari kupomerwa pamwe chete nachingono. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozhia dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapolisa. Obekhokhela ukuxoxa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlasele ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi uSeni Svanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye, njalo ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama-sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama-mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. abantu abaningi bagqoka imaski nxa behlangana lama police kumbe befuna ukungena ezitolo. Ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
Njengezinkonzo kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Kuyadingakala ukuthi lalo umuntu okhona abe lo mcabango wokuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholile umkhuhlane kimi, njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lo mkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni kumbe ngabantu ababengikhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu. Njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulaba abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulaba abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise emachurch ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele. Ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezinlutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia, ukuthi uzabe sokusiba lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye, isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imikhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo, ukhangelelwe ukuthi uzaqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijiyeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19, njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorn Grove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Abayi-Thorn Grove le ekusileni lokhe zingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga, ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo. Lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu. Kusamelele leyo Thorn Grove le kusilene leyo ukuthi yavulwa nina sikwazi. Yikho kuzanywayo khona lokhu.
Kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho ukususa abantu empilo libahambise e-UBH? UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital.
Kunzima kodwa kumele kwenzakale, ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza, siyazama khonoko esikuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo, ngoba nxa singayekela ukuzama mboni ukuthi abantu bengazuze uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu kumele bahambe kusukela izolo, sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile, ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abala mkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikho wona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa, kodwa anxa kungathi kuyahlupha njalo hayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlaba ezulu bakithi sesikhankasa sesakhankasa siyazama ukuthi silume indlebe bantu mahlaba ezulu. Umkhuhlane mubi, sicela lilalele nxa sikhuluma, siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. ikansili yedolobho lakoBulawayo siyethule izigondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanja igcikwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanja i-COVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Lokho kwenzakalayo mjana angisabona ukuthi impahla zonezo batho i-corona singene empahleni njalo nxa uboni yabo ukuthi izidumbu zakhona njalo zingafakwanga ema-cardbox kongupanga sigoqeli.
Esinye njalo isakhamuza koBulawayo undodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Kwabantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa engaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide eyabe ibangelwe ngabantu ukuthi abazathola kana bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kwaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, iKhansile yedolobho lakoBulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewa yi-COVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumunisipala wakoBulawayo uMnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral phala akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral phala lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral phala lawa uyedlula eborder, esingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho kubulele umufi kuyini.
Inani lababanja umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene nezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebail ngumanje lamhlanje. Wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala isitokisini lamhlanje ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncitshwa kwakhe isibambiso sebail esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibail ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibail kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wethesa leli cala ndawonye nentatheli zindaba umnumzana uPhoshingono bona abamiswa phambili kwabomantshi abehlukeneyo. UShingono umise phambi kukamantshi obengakafiki esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uShingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguwe ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofakwe ngumongameli owokuba wonke umuntu abe esendlini ngehola lesithupha ntambama. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kwa-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokhu sesele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo iba bangenayo babusa bahla lapho. Akula umuntu oqinisileyo konapho okhuluma into eqiniso. Bonke abamanga abantu bonabo. Baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le corruption. Jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kwe-MDC, amasela khona ku-Civil Society, amasela khona ku-ZANU PF. So into yabo leyihlizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance. Abanye sizwa ukuthi abathuwa izimali ngokungamanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokuthengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nawe umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke-lockdown yangikhona-ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadan ukuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Akusesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisila mhlaka 31 July. Kumele kwazakala ukuthi kaso MDP Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa ngelikangarivuma umfundisi. Kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgqabo esikhundleni, amasotsha akhulula abantu. For the first time abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakoBulawayo, indawo ezilayo ibangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgqabo afake umnangaso. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sine-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo. Nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahlulu zegrawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Kodwa sithi thina abafuna ukutshengisela sometimes kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugrawundi ngicela singakufaki lapha ngoba asisuwe wedwa wabona igrawundi, nami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-Section 59 we-Constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-Section 58. U-Section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela sihlelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa sihlelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-Section 59 siqale sabala u-Section 58. Okwesithathu uthi u-Constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile uNgarivuma ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19. Wehlule ungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene bebhoke izikhipha ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona. Ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu, Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya kujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, sebe siqedile izanu yaphiyaye uChina Masa wathi yena yinto yabo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilando Section 59 ngabantu abajonge ukugencula uhulumende. Kanti i-Constitution efana nayo nxa siyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke utaba Ndlovu. E South Africa, kukhona i-curfew la kwamanye amazwe, kodwa abakhulumi lokhu kukhulunywa eZimbabwe. Uthini?
Uthilo uSibanda uthi South Africa uqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku. Lapha eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi ngesesibalekile saba sezindlini. Laba abangela mahambelo-ke abangena zabo izimota-ke lokhu ebelayini lokudluku. Uthilo uzabatshayela esedorobheni bahlukuluzwa ngamaxotsha lamapolisa. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani. Abantu basoze-ke bavikela, soze-ke babe lama-maski, soze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MTC Alliance, ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu, umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bhilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuye kuba late. Kuza kuba kunabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, nabantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo eziseplumtree kezijolotsho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo loba bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering. Sivele sile portal yethu kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye uLucky Moyo babu uHanifa kaNdlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba yibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase-South Africa abase-Zimbabwe loba bangaphi langaphi komhlaba baza kukhona ukuthi khona basijoyine babukele nje amacembu ahlabelayo anjengabodangapasi, abanjengabo-Teach Malaba sinazo, abanjengabomdala uNdingojowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabameli bethu osehlanganiselaye labanye ukuthiwa ngomoyo lo moyo maybe lathi uma sivunyelwe siza loba A1 ngo.
Eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kubana umuntu wesigodi lesivendeni kumbe imvelaphi yakhe isiTonga kumbe isiTswana kumbe isiNambia kumbe isiLungu iScottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokukhuthaza nje ukuthi kubana imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani, lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitani.
Le
yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili, 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.